manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gunyana 13 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Urongwa watinawo ndewekuti tanga tichikumbira mangwana kuti chirongwa chedu chekuchinyoresa vanhu chiturwe zviri pachena yatinoti public launch nemutungamiriri wehurumende ndiwo chikumbiro chatanga tichiita mangwana.
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoparura chirongwa chekunyoresa kuvhota mangwana kunyange paine makakatanwa.
Tiri kuda kuti kunyoreswa ikoko kumiswe. Chekutanga hakuna kunyoreswa kurikuita mangwana. Chiri kuitika mangwana ndechokuti vamugabe vachauya kusheratoni. Ini ndee ndiripowo pasheratoni ipapo. Vachauya kusheratoni vachienda kumakiti paya pari kutrenwa vanhu paya paya. Wonyepera nyika kuti vota registration yatanga.
MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai yoendesa mutungamiri wenyika varobert mugabe kumataredzi mosva nenyaya yekunyoreswa kwevanhu kuvhota. Dr Dish iri kushanda nekwese TV yavastrive masiwa yopikisa Broadcasting Authority of Zimbabwe panyaya yekuda kuti itoro reresinesi rekutepfenyura pasatellite. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mangwana riri kutarisira kuparura chirongwa chekuumba gwaro idzva rekuvhota kana kuti Electronic Voters Roll kuState House muHarare. Izvo zvinotevera kuziviswa nemutungamiri wenyika varobert mugabe kuti urongwa uhu hutange zviri pamutemo kubva musi wa14 gunyana kusvika musi wa15 ndira gore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata sachigaro yeZEC Justice Rita Makarau.
Urongwa watinawo ndewekuti tanga tichikumbira mangwana kuti chirongwa chedu chekuchinyoresa vanhu chiturwe zviri pachena yatinoti public launch nemutungamiriri wehurumende ndiwo chikumbiro chatanga tichiita mangwana. Vapedzezvo tanga tichizoti tinodainza vamwe vanhu vakati kuti vatichabva tanyoresa sevavhoti mangwana tichiratidza ngese Zimbabwe kuti chirongwa ichi chatanga.
Saka urongwa uhu huri kuitirwa kupi?
Urongwa uhu huchaitirwa tinotanga tiri kuState House mangwanani tozovupedzesa masikati taku HICC Harare International Conference Center.
Ko kune mamwe matunhu munezenge makupinda rini?
Kune mamwe matunhu ese kunyoresa kwatiri kufunga kuita ndekuti kubvira muzuro musi wa18 tinenge tapa madistrict offices edu tichiti vanhu avo vanokwanisa kusvika pamadistrict offices edu vaende vachinonyoreswa. Asi yatinoti national blitz iya patichaenda isusu kuvanhu tiri kufungidzira kuzozvitangisa apo patinge tane mishina yedu yese yakakwana.
Saka mangwana kungoparura chete kuti muudze vanhu kuti ndokwatakuya
chirongwa ichocho.
Saka vanhu havangatarisiri kuti vachanyoreswa vese mangwana kumatunhu kwavaruko?
Aiwa, mangwana hakunyoreswe vanhu, kungoparura nekunyoresa vashomanana avo vane zvigaro zvavainazvo zvatinoda kuti nyika ione kuti vakuru ava naivo vabvuma kuti chirongwa ichi chichitanga.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai nhasi raendesa kumatare edzimosva mutungamiri wenyika varobert mugabe, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC pamwe negurukota rezvemutemo richiti pamusoro peurongwa hwekunyoresa vanhu kuti vavhote huri kuparurwa mangwana hauna kuziviswa zviri pamutemo. Urongwa uhu huri kutarisirwa kutanga zviri pamutemo munyika yose kunyange hazvo ZEC yakazivisa kuti ichatanga muna gumi guru. munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Mwonzora vanoti sekuziva kwavo boka rezeki harisati rapedza kugadzirira kunyoresa vanhu sezvo michina yebiometric voter registration isati yasvika yose munyika uye pasati patengwa michina yekuchengetera mashoko kana kuti maseva. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Wongu takwidza mapepa edu kukoti tichinyunyuta nezvinhu zvinenge zvina. Chokutanga ndechokuti vamugabe vakati voter registration yakuitika vakaisa proclamation pasati pane maservers inova mamachine panochengeterwa information iyoyo. Number 2, pasinazve machine yacho anotora mafingerprints ewanhu anonzi mabiometric voter registration kits kunodiwa 3000 asi kune 400 chete akauya kuzoita zvetraining chete. Chechitatu ndechokuti nzvimbo dzekurojistira kuvhota hadzisati dzavapo. Chechina ndechokuti vamugabe vari kuti zvinotanga mangwana 14 September zvichipera 15 January. Zvavanoreva ndezvokuti mwana anoita 18 after musi wa 15 January achavhota. Izvozvo zviri wrong. Plus zvakare vanhu vedu havasati vaane zvitupa vamwe vachikubhadhariswa mari dzakawanda sei kuti vatore zvitupa. Saka taendesa kumatare kuti zvinhu izvi zvakafanana nekuita gorilla warfare kana kufuta vamwe panyaya dzesarudzo.
Saka nyaya iyi maikwirira kumatare api?
Takwira kudare rehigh court. Dare rehigh court rino tarisa kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvakare atinoti maconstitutional cases rine simba zvakare rekupigura zvinhu zvisiri pamutemo zvinenge zvaitwa nemutungamiri wenyika. Saka vamugabe vaita zvisiri pamutemo nekudeclare madeaths vachinyatsoziva havo kuti hapana chiri kuitika.
Saka munotarisira kuti nyaya inonzi kwariini?
Taitishite chimbi chimbi inogona kunzwika manyuwa nasi zvinobvumirwa kuti high court inogona kusita at night. Saka inogona kunzwika nasi kana kuti mangwara makuseni.
Kuivo vamakwirira kudare ava mavasvitsawo here magwaro ekumatare?
Mapepa ari kuenda kwavari ari kuenda na messenger of court kana kuti deputy sheriff. Sekuziva kwamunoita kavamugabe vanogara mudzimba dzine dzakaroerwa mbambo dziya dziya. Saka tinoendesa nechikonzi chedare. Saka chikonzi chedare chichavapa nekuti ichocho chinosvika pese. Asi tambokurukura nevamwewo vanoziva nezvemitemo kusanganisirawo vamwe vari muzano kiev vari kubvumirana nesu kuti zvakaitwa nemutungamiri wenyika zvanga zvisiri pamutemo. Zeti pachayo inotozviziva kuti iyo haisi redi kuti iite voter registration kusvikira muna October. Saka iyo kuti tione kuti vari kumhanyira chini hatinonyatsa kutozvinzwisisa.
Munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Mwonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika nenhengo dzeparamende pamwe nemakanzura idzo dzinofanirwa kuitwa pamwe chete gore rinouya muna 2018 dzinotarisirwa kuitwa mazuva ari pakati pekupera kwemwedzi wachikunguru kusvika pakati pemwedzi wanyamavhuvhu zvichienderana nebumbiro remutemo idzva. Izvi zvinopesana nemashoko emutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ekuti sarudzo dzinoitwa pakati pemwedzi wachikumi nanyamavhuvhu. Aza Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo Gweta muzvinafundo valavhumo madhuku vanoti kana upenyu hweparamende ukasadumburirwa panzira sezvinotarisirwa sarudzo dzinofanirwa kuitwa mukati memwedzi wekupedzisira upenyu hweparamende iripo husati hwapera. Upenyu hweparamende iripo hunoguma pakati pehusiku hwemusi wa22 nyamavhuvhu nokudaro mazuva makumi matatu ekupedzisira anotanga musi wa24 chikunguru. Izvi zvinoreva kuti sarudzo dzegore rinouya dzinoitwa pakati pemazuva ekubva musi wa24 chikunguru kusvika musi wa22 nyamavhuvhu. Muzvinafundo madhuku vanotiwo sarudzo idzi dzinogona kuitwawo nguva ipi zvayo kana upenyu hweparamende iripo hwagurirwa panzira nezvikonzero zvakasiyana zviri mubumbiro remutemo. upenyu hweparamende unogona kugurirwa panzira nemukuru wenyika nekuda kwezvinhu zvitatu zvinoti kana dzimba dzeparamende dzose pamusoro nepazasi dzakazvimirira dzakapadzisa chisungo chekuti dzisavepo uye kana paramende yaramba kupadzisa bhajeti renyika pasina zvikonzero zvakati chikiti pamwe nekunge paramende yawirana kuti haichina chivimbo nehurumende kana kuti vote of no confidence. Mutevedzeri wasachigaro weZEC vaEmmanuel Mugabe vakataurira vatori venhau kuti sarudzo hadzisi kuitwa nekukurumidza sezviri kufunga vamwe vanhu. Vaimbo vesachigaro weZimrights uye vari gweta vakutsatsapulu vanowirirana nemaonero amuzvinafundo madhuku.
Kana nichitarisa constitution section 158 inoti iyo sarudzo inoitika kusati kwasvika 30 days before the date president paakasweiwa in kuti aite president. Date iroro ndi 22 August 2018 because president vakasweiwa in na 22 August 2013. Saka 30 days before that there must be an election.
Vapulu vanoti nyika ingangoenda kusarudzo nekukurumidza chete kana upenyu hweparamende iripo wagumisirwa panzira. Vapulu vanoti izvi hazvinetse nekuitika sezvo bato reZANU-PF riine nhengo dzakawanda mudare.
Paruka ukaverenga futi section 158 iyoyo ine imwe futi option kuti parliamenti ikaita decision yekuti tirikuda kudissolve. Unofaka kuita futi election within 90 days or 90 days after that decision.
Mumwe wevaimbove sachigaro weboka rekutungamirira kunyorwa kwebumbiro remutemo uye vari munyori mukuru webato reMDCT inotungamirwa navamogeni tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti vakatara mazuva esarudzo mubumbiro remutemo kudzivirira mutungamiri wenyika kuti asatare zuva resarudzo paanodira.
Mutemo wedu wemaelections unoti iwo kana pa electoral president ma elections mamwe anoitika mwedzi wekupedzisira kwekupera kwemakore mashanu.
Mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi po mangwana vanoti mutemo wakajeka.
Aiwa, bumbiro romutemo rinotaura kuti general election inozoitiwa 30 days before the expiry of the parliament. Saka the key date riripo ndorokuti parliament yedu yakatanga kushanda zviri pamutemo muswana ndoparifanira kuzoitwa the next election. Saka date rakatopiwa haungo haringodaidziri chero panoda kudaidzira munhu date. Rinotongotopiwa ne constitution.
Mutemo unosungira kuti mutungamiri wenyika awirirane zuva resarudzo neZEC. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Apo zvikoro zvichangovhurwa pachitangwa kotoro yekupedzisira yegore, zvimwe zvikoro zvinonzi zvave kushandisa michina pakubhadhara mari dzechikoro kana kuti maswipe machine. Izvo zvave kuita kuti vabereki varerukirwe nekubhadhara mari dzechikoro zvevana vavo. Asi zvisinei, vamwe vanoti dambudziko rekushayikwa kwemari munyika rinofanirwa kugadziriswa zvachose. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari rave nenguva richiitika munyika, mumabhangi munogara makatsokodzerana nevanhu vanenge vachitsvaga mari kunyanya pamazuva ekuvhurwa kwezvikoro. Asi zvimwe zvikoro zviri munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika zvave nemaswipe machine uye zvave kubvumawo kuti vabereki vabhadhare nenzira yekushandisa mari yefoni kunyanya EcoCash. Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati vanotambira danho iri sezvo rave kuvarerutsira panhamo yekutsvaga mari yekubhadharira vana vavo mari yechikoro. Mumwe wevanhu ava ndimuzvare Mutsasvanda, avo vati chikoro chemwana wavo chakatanga kushandisa swipe machine pakutanga kwemwedzi uno.
Ina hundoda kungotenda kuti pachikoro zvinobva kuwanikwa point of swipe kana tichida kubhadhara fees takwanisa kuswipe. Panoti Nono mira kubengi kiswa uchifizi mwono ungu 200. Ndakuto nupeza 4 days ndichi za suwari ese kubana 7 kushkana 4 ndaka ngomira u $50.
Mumwezo mbereki wa Brewster Gwirei watu kunze kwe kwenye swipe machine chikoro che mwana wawo chayo kutambira wa maripa iko cash. Izo watu zinobatsira kuti vasarasikirwe nenguva vachitsvaga mari pane kuita zvimwe zvinoraramisa mhuri yavo.
Zvaitikonzera kuti tichakwanisa kuita zvatinoda kuita panguva yakare kufanira nekuti tichimira kumabhengi dzimwe dzenguri waimira mubhengi oshaya mari.
Asi nekuda kwekuti kunetsa kwemari kuri kuramba kuchienderera mberi munyika, vanhu vayo kutambira kuti uremu hwemari yebond note nemari yekunze uye nemari yekubhadhara munhu uchishandisa card zvakasiyana. Semuenzaniso, kana munhu uine zana remadhora ekuAmerica unogona kuwana zana nemakumi matanhatu ebond note. Kana munhu uchishandisawo card kutenga kana kubhadhara chinhu chezana remadhora unogona kubhadhariswa mari iri pakati pemadhora mashanu nemadhora gumi pamusoro. Mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita kana kubuda pamhepo ati chikoro chemwana wake icho chinove chimwe chezvikoro zvakazvimirira zvega muguta reBulawayo chinoti chinoda kuti mari yechikoro ibhadharwe imwe iri mari chaiyo imwe kuchishandiswa card. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzeumhizha mukufambiswa kwemashoko vaNigel Gambanga vatsinhirawo kuti danho rekuti vabereki vakwanise kubhadhara mari yevana vavo yechikoro vachishandisa maswipe machine idanho rakanaka chose.
Sekuziva kwenyu mari kunetsa kutora kubva mabhengi mazuva ano, saka kana pachinge pane imwe nzira yekubhadhara inoitsa kuti vanhu vashandise nzira iyoyo pasingabudiswe iyo mari chayo yavanenge vamirira mukue kwenguva yakareba mubhengi, chinhu chakanaka.
Vagambanga vati havaone chakaipa pakuti zvikoro zvakawanda zvishandise EcoCash sezvo zviri pachena kuti ndiyo nzira yekutumira kana kutambira mari iri kushandiswa nevanhu vakawanda munyika. VaButler Tambo vanove mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega vati kunyange hazvo pane matanho ari kuedza kurerutsira vabereki kuti vabhadhare mari yevana vavo vechikoro, zvakakosha kuti dambudziko rekushayikwa kwemari rigadziriswe zvachose risati ranyanyoipisisa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Kunetsana kwebazi reBroadcasting Authority of Zimbabwe nekambani Dr. Dish iyo iri kushanda nekambani yeKwese TV nenyaya rezinesi kuri kuenderera mberi mumatare edzimhosva. Dare repamusoro reHigh Court rakambotonga kuti rezinesi iri rimbomira kukanzurwa nyaya ichinzwikwa kumatare, asi bazi yakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court ichipikisawo mutongo uyu. Magweta Dr. Dish anonzi atumirawo mapepa ekumatare achipikisa zvakakwidzwa kudare nebazi izvi. Magweta aya anoti anoda kuti Kwese TV imboramba ichitepfenyura zviri kubva kukambani yeKwese TV kusvika matare apa mutongo uzere. Dare reSupreme Court riri kutarisirwa kuzeya nyaya iyi mazuva mashoma anotevera sezvo Magweta ari kuti inzwi kwene chimbi chimbi. Parizvino vano munyika vanotenderwa kuona zvinobva kuDSTV yekusouth Africa chete pamadande mutande esatellite. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eAmerica anoti auraya varwi vechikwata cheAl-Shabaab vatanhatu mukurwisa kwaita chikwata ichi kutsva nhasi kuchamembe kweSomalia. Kanove kechina America ichirova chikwata ichi mwedzi uno. Mumashoko avaburitsa mubatanidzwa weAmerica neAfrica weUS Africa Command unoti wananga chikwata ichi rutatu mambakwedza munzvimbo iri makiromita mazana maviri nemakumi matanhatu kubva muguta guru reMogadish. Mumiriri weAmerica kuCambodia apindura zvine chisimba kuzvipomerwa zvakasimudzwa nemutungamiri wehurumende waHussein zvekuti America iri kuedza kubvisa hurumende yavo nechisimba achiite zvipomerwa izvi manyepo uye hazvina nematuro ose. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuronga kunoratidzira kuNew York panguva ichaitwa musangano weUnited Nations General Assembly wechimakumi manomwe nembiri, uyo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutariswa kupinda svondo rinouya. Mumwe vari kutungamira urongwa uhu, muzvare Savannah Madamombe, vanoti vane urongwa hwekuratidzira kutanga nemugovera uno pamuzinda weUnited Nations pamwe chete nepamuzinda weZimbabwe uri muNew York kusvika musi uchataura vaMugabe pamusangano uyu uyo unove musi wechitatu. Vanoti zvakawanda zvavari kunyunyuta nazvo zvinosanganisira kurambidzwa kuvhota kwevari kunze kwenyika uye kuti hurumende haisi kuvapa mukana wekutaura navo nhunha dzavo. Muzvare Madamombe vanoti zvimwe zviri kuvashungurudza kushandiswa kwemari kwavanoti kusina kutsarukana munzendo dzemutungamiri wenyika, avanonzi vari kutarisirwa kusimuka nechikwata chevanhu vanodarika makumi manomwe, uye mumwe nemumwe vanhu ava anonzi anotarisirwa kuzowana mari inoita chiuru nemazana mashanu chemadhora semari yekushandisa pazuva. Gore roga roga zvizvarwa zveZimbabwe zvinoungana muNew York zvichiratidzira panoitwa musangano uyu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro namuzvare Madamombe.
Kuratidzira kuripo, vanhu vari kunyunyuta, vanhu vaneta, vanhu vari kuti vakuru vedu vanouya havataure nesu, vakuru vedu vanogara variko kumba havataure nesu, vanhu vari kumbunyikidzwa, vanhu vari kushaya kutotaura sei zvichemo zvavo zvavainazvo. Pamusara penyika yedu yaumburuka yaita marengenya. Saka mwana kana asinga chema anofira mubereko, isa taramba kufira mubereko, toda kuchema, toda kutaura zvichemo zvedu.
Saka mune zvinangwa here zvamunotarisira kuti muchasvitsa pakuratidzira ikoko?
Zvinangwa zvinogara zviripo zvakawanda. Zvikuru ndezvekuti tinoda kuti hurumende yedu itirwe. Isusu tiri vana vanosvika 3 million vari kunze kwenyika, hatingarasirirwe kuita kunge tisina kumusha. Tinoda kuti tivewo nekodzero dzedu dzatakanyorerwa pabumbiro redu renyika kuti tinofanira kunge tinaro. Kubvira kuvhota tiri kuno kunze kwenyika, tinofanira kunge tichivhotako. Kana tichikwanisa kutumira mari tiri kuno kunze kwenyika, nyika ichifamba ichienderera mberi, tinotadza sei kupiwa dzimwe kodzero dzese dzinopiwa vamwe? Tinozonyimirweiko dzimwe kodzero? Ezvino kuvhota kuri kuitwa uku, tingadai takabvumidzwawo kuti tinyorese tiri muno matiri muno embassy dzedu basa radzomerei. Tinofanira kuenda pamaembassy pedu tonyoresa kana kuvhota. Vana vekune dzimwe nyika vanobvumidzwa, vanoita saizvozvo. Ko Zimbabwe inotirambidzirei? Inga zvirimo mubumbiro. Ko zvinorambidzirwa kuti tizviti?
Saka kuratidzira kuri kuitika mugovera uku kwakamira sei?
Nemugovera vanhu vari kuratidzira vese vanhu vane zvichemo zvavo zvakasiyana siyana. Umwe neumwe ane zvaari kunyuta. Vana vevhu hakuna kana kuti zvakaorganizwa neboka rakati kana kuti rakati. Vana vevhu umwe neumwe ane zvichemo zvake zvakasiyana zvavari kuchema.
Saka kuri kuitirwa papi muNew York?
Tinenge tiri paUN nepamission pedu, pamission house. Tinenge tiri paUN musi weSaturday kubvira na11 kusvika na5. Tozonge tiri pamission musi weSaturday uye musi weMonday tinenge tiri pamission house kubvira na11. Musi wechipiri tinenge tiri pamission house kubvira na11. Musi wechitatu tinenge tiri paUN kubvira na8 dzemakuseni. Ndopanotarisirwa kuti vakuru vedu vanenge vachitaurawo. Ivo vachitaurawo vari mukati, vachitaurawo maonero avo, isusu tinenge tichitaurawo maonero edu, tichibatisana pamwe vangatinzwe.
Vanhu vangani vamunotarisira kuti vangapinda mukuratidzira uku?
Gore rakapera kwakaita vanhu vanosvika ivo about almost 300 vakauya. Tinodayira vanhu vari kuuya, vanhu vari kufuna, vari kuti vanouya.
Tinoona kuti mukuratidzira kwamaita makore apfuura, maamuchingoratidzira nenzira idzodzo dzamuri kuronga, pane zvashandukawo here zvamunoona kubva mukuratidzira kwamakaita ikoko?
Chakushanduka unokuona, because chekutanga chandinogona kutaura ndechekuti vakuru vedu havana kumbobvira vakafunga kuti vangauye paUN mumwe musi rimwe gore vagoona vana veZimbabwe vakamira vakavamirira. Zvinova zvinhu zvakavashamisa. Kana ivo vachisvika kumba vakanyinyita chaizvo vachiti vanofunga kuti vanyadziswa. Isu hatisi kuda kunyadzisa mukuruba, asi tiri kuti mukuru kana asiri kutiteerera tonzvikwa nani? Tonzvikwa nani? Chido chedu hachisi kuda kunyadzisa mukuru basi. Ende kana tichiona zvino izvi vanhu vaakuenda vachitaura vakawanda, handiti kare vanhu vanga vachitya. Ndo chimwe chinhu chikuru chatinofanira kunzwisisa kuti vanhu kana vakange vachitya kutaura kuna chino chinji.
Tinoona pamunoratidzira panoyo vamwe vanenge vachiratidzira vachitsigira hurumende ZANU PF vakaita sana December 12 movement. Izvi zvinokudzoserai kumashure here kuti munozviona ose?
Achidzokere kumashure. Ve December 12 movement munhu wese anoziva kuti iboka rakamirira pan-Africanism. And iyo hurumende yedu inowana chete vanhu vekune rimwe nyika vanovamiririra, inoshaya kana mumwe chete wenyika yavo anouya kuzomiririra. Dai vari vana vezimbabwe vari kumirawo vari pasaidhi nesu vachiti kwete zvamuri kutaura muri kunyepa, taiti tinodzokera kumashure.
Vanga vari chizvarwa chezimbabwe muzvare Savannah Madamombe vari parunare munew york muno muamerica nestudio 7. Iye zvino tomboenda kuna Marvelous Mhlanga nyauye westudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika pafacebook nepawhatsapp.
Vatsigiri vestudio 7 vepawhatsapp vane zvakawanda zvavari kuzeya pari zvino. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Makadini zvenyu vestudio 7? Ndiri kutaura ndine Patrick Mombe, ndiri kuno kusouth africa mujohannesburg. Zvikuru sei ndiri kude kuyambira bato remdc at inotungamirwa navarichard morgan tsvangirai kuti ivo vanofanira kuti vachitotora advantage iri kuitwa muzanu pf yekusaurirana kwavo vachipokana vachidii. Saka ini ndiri kuti ivo sebato guru ratine vimbo naro kuti ndiro ringagona kuisa kana future yevanhu patable. Tonga ndichiti ivo ndavazame kuti vachiregawo kupinda munyaya dzakaita saidzodzo vachipokana vachidii. Ndavachishandisa advantage iyoyo ndokuti vagone kuti vanhu vachiona kuti aiwa ngatitomira nedivi iri. Saka ndinovimba kuti iri bato iri ndiro ringakwanisa kutungamirira ruzhinji rwezimbabwe kuti gone kubva mumatope kana madhaka atiri kusangana nawo mukati mwenguva ino. Saka ndiri kuvayambira vamoge mutsvangira kuti vagadzirisanewo murunyararo nenhengo dzavo, zvikuru sei vakuru kana kuti maleaders avo, kuti vagone kundosakuwirirana nawo kuti aiwa isusu ngatichishandisa izvi seadvantage yekuti tigone kusvika. Aiwa ndizvo chete zvandingadai kundokumbira kuti aiwa dai vaita saizvozvo. Ndinotenda hangu.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanga nyahuye ndiri muWashington.
Tombotarisa nhau dzemitambo. Zvabuda mumakwikwi ekosafa women's championship ari kutambirwa kuBulawayo, Zimbabwe yakunda Madagascar 4-0, ukuwo Zambia yakarova Malawi 6-4. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Hwekuronga kunoratidzira kuNew York kumuzinda weUnited Nations kuchaitirwa musangano weUnited Nations General Assembly. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanotarisirwa kuti vachapindawo musangano wepagore uyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misero yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yoparura chirongwa chekuvhota chokunyoresa kuvhota mangwana kunyange paine makakatanwa. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai roendesa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumatare nenyaya yekuparura kwavakaita mazuva achanyoresa vanhu kuvhota. Kwese TV yopikisa Broadcasting Authority of Zimbabwe panyaya yekuda kuti itore ruresinesi rekutepfenyura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana mchida kutumira tsamba mbozha, zitumirei ku Studio 7 at VOA Shona. Kana o kutinyendra wapa website yedu ye www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiamina ntungamili nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 13 kumpandula 2017 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abentanga thina sebathi hathi asambeni ngobuningi bethu siye register ukuvota amalanga ukuthi abantu bevote sephumile kusukela mhla ka 14 September 2017 kuze kufika mhla ka 18 January 2018. Ayo sabe si register ukuthi sivote siye kuma wards ethu siye kuma district ethu kuzawe ama abezeka ama mobile team leyo.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho izasungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo kusasa.
Blawayo Progressive Residents Association le Blawayo Vendors and Traders Association besihamba sibhankasa izakhamuzi zakobulawayo sibaxwayisa ukuthi i-voter registration process sizaqala.
Abasakhulayo bakhuthaza amabandla aphikisayo ukuthi aqakathekise ukubhalisa ukuvotisa ontanga. Izakhamizi zeGwanda zisola ikansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yama-prepaid meters ingazange ikhulumisane lazo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo sebekhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi aqakathekise ukubhalisa ukuvotisa ontanga ikakhulu labo abazavota okwakuqala kukhetho oluzayo. Kubika intatheli yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuvezwe emhlanganeni obuqoqwe inhlanganiso yeFrederick Ebert Stiftung FES Alumni izolo eHarare ukufundisa abasha ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota lokulungela ukuthatha izikhundla emakhansilini lasedale lephalamende ngomnyaka ozayo. Umqondisi weFES Alumni eZimbabwe umnumzana Pride Mkhono uthi njengabasha kabasoze begoqe izandla lona uhlelo lokubhalisa ukuvota soluqala.
Abentanga thina sebathi hathi asambeni ngobuningi bethu siye register ukuvota amalanga ukuthi abantu bevote sephumile kusukela mhla ka 14 September 2017 kuze kufika mhla ka 18 January 2018. Ayo sabe si register ukuthi sivote siye kuma wards ethu siye kuma district ethu kuzawe ama abezeka ama mobile team leyo. Sibambe isithupha zethu, sibambe incwadi zethu zokuthi sihlala ngapi, sikambeni siye register sivote. Siyakwazi ukuthi bazazama ukuthi kube nzima ukuthi singavote, kodwa kumele sime siqine ngoba ilizwe leli ngelethu. Indlela yokuthi sikhiphe uhulumende lo osigqilibezelayo ongasiniki amathuba yikuthi sihambe siyemvota simkhiphe.
Umnumzana Gift Siziba obe ekhona la emhlanganweni uthi sokuyisikhathi sokuthi amabandla aphikisayo angene emaphandleni ngoba kulapho okulodubo lwabontanga abavota bengelalwazi.
Abajofa bevota ngubiningi ngoba yibo ke engithi mina kibo bayibo ke ama victims owe situation yenzakala elizweni. Uma umuntu ungamanga kuhle njengokuthi kubana 97% yabatsha kabasebenzi, manje uma singayekela ukuyavota yithi ke esibana lodubo. Sokuqathekile ukubana abatsha ke bayevota ukuze ke bekwazi ukukhetha uhulumende ozakwazi ukubayenzela imisebenzi lokubana inhlala kahle yabo iye phambili. Alaba bamalungu aphikisayo amabandla aphikisayo bazimisele kakhulu ubana kusetshenzwe ke ikakhulu ke emaphandleni lapho ke abantu abayethuselwa khona ukubana usabhu uyomnikazi weZimbabwe njalo iZNPF yobanikazi beZimbabwe. Ilizwe ngelethu, ilizwe ngelethu sonke.
okade emele ontanga abasemakolishini njalo engumkhokheli wenhlanganiso emela izifundo eZimbabwe National Students Union zinasu umnumzana Alistair Funye uthi njengabafundi bafuna ukuthi kube lenhlelo zokubhalisa emalokishini.
Thina njengabontanga nxa idethi isibenyezelwe kutsho ukuthi sesiya kuground because bekungokokuhle ukuthi sibonakale siku-ground singakwazi ukuthi i-election langkhona likhona next year kumbe likhona omnyaka olandelayo. So ngithi kubontanga bonke, let's go back to ama-basics. Asambeni kubomadlembuzi kubotsholotsho nkayi singena ama-university singena ama-colleges zonke simobilize sikhuluma ilizwi lokuthi abantu beyiregister bevote.
Ingcitshi ebona ngembali yelizwe leZimbabwe umnumzana Chenesani Ntukwa uthe kuyajabulisa ukuthi abatsha sebekubona ukuqakatheka kokufundisa nokukhulumisana ngezokhetho.
Kona kwami okwakathesi okade ukukhulunywa lapha kutshengisa ukuthi ngabantu asebecabanga, ngabantu asebe-organized. Akudingakali ukuthi engxenye bengayenelisi ukukhuluma khonoko kwenza khona kade bekukhuluma. Kodwa khonoko sokukhanya ukuthi labo sebefuna ukuthi bebalwe. Sifunde ngama-social movements ekakhulu ukuthi ajiyana njani lama-political parties lenhlanganiso zombangazwe. Sathola ukuthi hhayi labo balelungelo bale-role kumbeni balendawo balesikhathi ezokuthi bangene kuma-communities bangene kwababo abanye abatsha bekhulume ngodaba leZimbabwe.
Inhlanganiso ye-FES yakwele Germany ibona ngemfundiso egoqela ezemvelo, ezabatsha, ezabesifazana lezezisebenzi. Umongameli Robert Mugabe waze ukuba uhulumende usungula uhlelo lokubhalisa ukuvota kusukela mhla ka-14 Mpandula kusiya ku-15 Zibandlela womnyaka ozayo. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-MDCT alivumelani lakho lokhu ngoba iZimbabwe Electoral Commission ZEC kayikatholi imitshina eyeneleyo eyama-BVR ukuthi abantu babhalise. Kusenjalo abe-MDCT namhlanje babuthanise abantu abalabazali abathuthela eZimbabwe abalezithupha ezibhalwe Alliance okusho ukuba ngabokuza ukuthi bancediswe ukulungisisa izithupha ukuze benelise ukuvota njengelungelo lomuntu wonke weZimbabwe aliphiwa isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 seHarare nguGibson Pepe.
Ikomishini ebona ngokuqhotsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kusasa izasungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Ukusungulwa kwalolu hlelo kulandela isaziso sikamongameli Robert Mugabe ngeviki edluleyo esokuthi iZEC izaqala ukubhalisa abantu kusasa iyeqeda ngoZibandlela mhla ka-15. Womgcinisihlalo weZEC unkosikazi Rita Makarau utshele iStudio 7 ukuthi umongameli Mugabe nguye ozasungula lolu hlelo ekuseni e-State House lapho abazabhalisa khona abantu abalutshwana. Wengeze wathi ukubhalisa uZulu ngobunengi bakhe elizweni lonke jikelele kuzaqala kusikhatshana esilandelayo nxa sebethole imitshina eyama-biometric voter registration kits eyaneleyo. Ngakolunye uhlangothi, inhlanganiso ezizimeleyo ziqhuba umkhankaso wokwazisa uZulu ngokuqala kohlelo lokubhalisa ukuvota lolu. Enye yalezi nhlanganiso yi-Abameli eyinhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo kaZulu. Sixoxe lomqondisi walinhlanganiso, umnumzana Tiney Mukwewa.
Njengabameli lezinye inhlanganiso ezitholakala koBulawayo, Bulawayo Progressive Residents Association leBulawayo Vendors and Traders Association, besihamba sipankasa kuzakhamuzi zakoBulawayo sibaxwayisa ukuthi i-voter registration process sizaqala. Bekungumlando weZEC ukuze ikhankase ukuthi sokuzaqalisa, bekubele ukuthi iZEC i-advertise iphephandaba ikugidela kumaradio ukuthi lokhu kuzayenzakala. But simangele sibona iZEC ingakhulumi ngakho ethule
sasithatha inyathelo lokuthi sazise uZulu ukuthi lokusuka kuqala.
Bengakwazi yini bona abantu ukuthi lolu hlelo luyaqala kusasa?
Abantu kule kwakhulunywa kumagadasi ukuthi lolu hlelo luzaqala. But ngesintu bathi imithwa ngokuphindwa. Bekumele ukuthi inhlanganiso yesikomishi wezeki bakhankase ukuze uZulu ahlale esazi. Kuvamile ukuthi nxa lokhu uhlelo olundanga ukurejista lusenzakala kutholakale kulama-adiveti kumaphephandaba, kumaradio, kumathelevishini kukhulunywa nje ukuthi abantu bayorejista. Kodwa kathesi sibona ukuthi lokhu bekungayenzakali, bekungani kuthule and ukuthula kwakhona lakho kusenze sethuka saphuma ijumo ukuze sizame ukuthi uZulu azi ukuthi kulo hlelo oluqakatheke kangaka oluzaqala kusasa.
Ukungaphi lapho lifike khona?
Ye, thina esiyenze khona sithethe amawadi wonke, ama-representative amawadi awenhlanganiso emela izakhamuzi. So sithethe amawadi wonke 29 aBulawayo.
Umnumzana Tiney Mokoena ligqwetha sixoxela eBulawayo. Izakhamizi zeGwanda sezisole kakhulu ikhansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yamanzi ezindlini ama-prepaid meters ingazange ikhulumisane loZulu. Zithi imitshina le isibangele ukuthi indleko yamanzi ikhuphuke. Kubika uVusisizwe Mkhwananzi.
Iningi labantu elikhuluma emhlanganweni obuqoqwe ngabamela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ligonone ngenyathelo lekhansili lokufaka lezi mpompi ezibamba uZulu ngamandla ukuthi abhadalele amanzi. Unkosazana Nobuhle Ndlovu ngomunye osefakelwe i-prepaid meter endlini yakhe njalo uthi simlethele udubo.
Azange sitshelwe lokho esekusenziwa namhlanje. So ngahamba le $60 zami. Instead of baqala bakhipha imali ama tariffs ya $32, then sebekhipha i-40% yabo abathi ngiyayibhadala esikweleti engikwazi ngilazo. Bahle baqala ngokukhipha i-40% kuqala. Ngicine sengisala sengile mali engange $3 eyamanzi. Okuyukuthi amanzi e-$3 awangiphutshisa inyanga. Njalo futhi nginanzelela ukuthi phakathi komuzi wethu weGwanda ama-prepaid meters la anifakelwa iloba ngubani engakhonsalthwanga. Osibona ngani ikuhlukumezeka kwamalungelo ethu ngoba amanzi siyawafuna.
Umnumzana Ndumiso Mpande uthi ubona sengathi ikhansili ifaka lawo mamitha ukuze yenelise ukuthola imali.
Kiyo yona ikhansili ekutholeni imali kukhanya kuyinto e-right. Kodwa kithi thina ama-residents izakhamizi asikuzwisisi ikakhulu thina labo esasile ezinye izikweleti. Ngoba nxa ufika kwampana usithi uyabhadala bakutshela ukuthi wonkona imali ethile iye esikweletini. Next month ungabuya futhi wonkona uyabhadala, ufuna ukubhadala ngendlela obhadale ngayo last month. Bakutshela ukuthi sokutshintshile, last month kwakuyi-human error, kathesi sokucomputerized. So iqiniso lakhona ukuthi kusebenza njani asikwazi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda eGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi ikhansili yephule isivumelwano abasenzayo.
Thina isivumelwano esasilaso lecouncil was ukuthi ama-prepaid meter azaphiwa abantu abawafunayo until size kube le different arrangement, but manje ikhansili kathe sesibona lisihambe phambili sinika fakela wonke umuntu ama-prepaid meters. Like nxa umuntu ekuqasa ukuvula amanzi kumele abhadale about $30 and izindlu eziningi sikhuluma kathesi azikakhonekthi amanzi since kwafakwa ama-prepaid meter. Asokunzima phakathi ekompona abantu abazazwanani ngoba abangela manzi baningi abangela manzi kathesi abangakakhonekthi. Omakhelwane sebelala bekhiya amamithi izimpompi zabo, sokunjanjani akusela kuzwanani.
Unkosazana Nosimilo Chanayiwa oligqweda uthi ungumlando wekhansili ukuthi lawo mamitha asebenze. Usodolobho weGwanda umnumzana Knowledge Ndlovu uthi loba nje sebeyitholile imbiko eveza ukuthi amanye alawo mamitha kasebenzi kuhle, kaba ngeke besalumisa lolu hlelo njalo abalezikhalazo kabaze ofisini. Ikhansili ithi yathatha leli nyathelo ngemva kokunanzelela ukuthi uZulu ebengasabhadali indleko zamanzi. Ninguvu Sisizwe Mkhwananzi, owendaba zeStudio 7, ngiseMajawundeni, eGwanda.
Kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sixoxa labaqoqa ukutshengisela besola umongameli Robert Mugabe ngokuza labantu abanengi eNew York ngapha eMelika emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwelemelika ziphakathi kokuqoqa ukutshengisela kuyona le impelasonto zisola umbuso welizwe lazo phambilini komhlangano we-United Nations General Assembly edolobheni le-New York ngapha emelika, lapho uMongameli Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi akhe. Umgabe ukhangelelwe ukuya kulomhlangano lemuli yakhe leziphathamandla ezingamachumi ayisikhombisa kuhambo oluzasebenzisa izigidi lezigidi zemali. Izizalwane zeZimbabwe ezigoqela lebandla eliphikisayo LMDCT zithi zizatshengisela njengenhlala yenza phandle kwesigodlo se-United Nations kanye laphandle kwesigodlo someli weZimbabwe e-UN. Sixoxele sinye isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, uNkosazana Tsitsi Chiriseni Chiriseri ongomunye wabaqoqa ukutshengisela lokho. Saqala ngokumbuza ukuthi ahamba njani amalungiselelo.
Ahamba kahle nje, manje kathi sisamobilize abantu nje ukuthi sihlanganeni sonke sibone ukuthi kuyenze kanjani. Besibambe uThomas Mafumo lo mhlabele lo mkhulu layo bethe uyeza mhla ka 17. So kulabantu nje abaningi abazayo from different places abakonfirmayo ukuba they are coming through, because abanye bazikhulumela nje ukuthi abanye basuka eTexas, abanye ngabasuka eWashington DC, abanye ngabasuka endaweni nje ezithiyeneyo jikelele ukuthi beze uzomhlanganeni lo. I mean, this time around sizakwenza ukuthi kube ngani kube different, ngoba amalanga akhona acha kuze kube ngolwesibili from i-weekend yangithatha day. So sesilungiselele nje, sahlanganisa nje izimali zokuthi abanye bazabe behlale kwezinye indawo, sisazama ukubalungisela indawo zokuhlala. Konke nje kuyahamba kahle kahle.
Konke lokhu likwenza phansi kwenhlanganiso na kumbe yizizalwane nje zeZimbabwe ezingela nhlanganiso?
Hayi, lapha sila nhlanganiso, wonke umuntu nje uyahlangana nje ezizalwane, ngoba sonke nje silezinto ezifana naye, sikhala ngento ezifana naye. So akula ukuthi lo ngwe ZANU-PF, lo ngwe MDC, lo ngwe Build Alliance. Nje izizalwane zeZimbabwe sonke siyahlangana nje, siphungula ukuthi sikhalele ilizwe lethu. Siyenza lo mhlangano kuyenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi thina esingapha ngomfula asivumelani lento ezenzakalayo ngale khaya. Njalo abantu sebedubeke kakhulu, siyabona ukuthi thina njengoba singapha komfula, abantu bengabona ingathi thina singcono kumbe impilo zethu ziyasihambela kanje asilandaba lokwenzakala ekhaya. But hayi, thina sifuna ukubabonisa ukuthi thina lathi asivumelani lakho, lathi sihlukubezekile kakhulu nxa sibakhangele ukuthi bayadubeka kanjalo.
Lo ngunkosazana Tsitsi Chiriseri, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Lokhe sisetabeni lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Nonhlanhla Mthethwa odabuka kwele South Africa obeze emhlanganweni wamakholwa esiKristu eNew Jersey khonapha eMelika. Abaphatheke kulombuthano ngabadabuka emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika bengabe Christian Fellowship International kumbe i-CFI. Umamthethwa ngumsekeli omkhulu wohlelo lwe-Studio 7 oluphatha indaba eziphathelane labesifazana oluphansi kwesihloko esithi Asihluzeni Bomama, akhulume ngalo.
Asihluzeni Bomama ku-Studio 7 njalo ngolesine
niyaphuthelwa ngiyafisa ukuthi nilalele ngoba into yokuqala bomama sinenkinga thina bomama siyahlukumezeka njengoba sihlukumezeka neingane zethu futhi ziyahlukumezeka singabantu besifazane siyafisa ukuthi uma sihlangene sixoxe ngalezi zinto ukuthi yini engadala ukuthi singahlukumezeki sukumani bomama nenze umsebenzi wezandla nifundisane ukuthunga nifundisane ukwenza lukuthungela ingane nifundisane nokuphatha amakhaya nokuthi ekhaya ubaba uphathwa kanjani abantwana baphathwa kanjani umphakathi wona simelwe bomama ukuthi njalo uma sihlangene singakhulumani sodwa kodwa sikhulekelane sifundisane ukuphatha amakhaya yilokho engifisa ukuthi nilalele njalo ngolesine ningaphuthelwa ngoba umfazi ongalaleli olwesine uyaphuthelwa ngoba kulesine siyakhuleka ulwesine sifundisana amakhaya ulwesine sifundisana imisebenzi wezandla unkosikazi onezandla eziyishumi akakwazi ukuhlala ngendlala ngoba unezandla kufanele ufunde ukwenza lokhuya nalokhuya ungathunga ungakwazi ukuyowashela amanye amakhosikazi ungakwazi ukwenza iy'nwele ungakwazi ukwenza noma ngoma yini akekho umuntu osifazane ungavele ahlale nje athi ngilambile kodwa enezandla izandla lezi zikhombisa ukuthi unamadoda ayishumi awudingi ukuthi uze ube nendoda ukuze ube nokudla etafuleni sebenzisa la madoda ey'nzwane zakho eziyishumi ukuze uthole konke okudingayo wozani makhosikazi niyaphuthelwa asiyihluzeni bomama ngoba uma ungayihluzi uyophuthela kustudio 7 njalo ngolesine
unkosazana Nonhlanhla Mthethwa isizalwane sase South Africa ebesize emhlanganweni we CFI eNew Jersey Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba lo Stangolo nongoma bephethe idlalade labo elitsha.
Ustangolo nongoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrica ohlanganisa iacoustic guitar le instrument yethu yaseAfrica imbira.
Ustangolo nongoma kuwoza Friday ngolwesihlanu ungakhuthwa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kambe luyini uthando? Vakhona abathi akulanto kuthiwa luthando emhlabeni, kodwa vakhona abanye abathi lukhona uthando. Asizweni unkosazana Musa wenkonzi Dlovu lo mnumzana Kilton Moyo oyincwethi kwezokuthandana kwabantu bexoxa lo mnumzana Obert Dube Belo Gibbs Dube we Studio 7 uMandlovu usungula lingxoxo.
Uhlupho ukuthi ulimi lwethu lezinye ndindimi ulove lo like basebenzisa ibaleli so umuntu will like you kodwa akutshele ukuthi ngiyakuthanda. Umuntu will love you akutshele ukuthi ngiyakuthanda. So kuyakhathaza khona apho ngoba uyathi umuntu sane kuhlangana la bese kutshele ukuthi uyakuthanda. Kuyahlupha khona apho.
Ukuthi ngiyakuthanda lokana ukuthi okwenhliziyweni kwaphansi. Uyabuya kuzwa njani la ukuthi lapha ngiyathandeka?
Into enkulu yikuthi umuntu atshengise ngoba ukuthi umuntu akhulume nje amazwi sonke siyenelisa ukuthi umuntu uthi umtshethe ngiyamthanda kuphelele khona apho kodwa izenzo zakho kumele ukuthi zitshengisele ukuthi umuntu lowo uyamthanda.
Siyakuzwa kakhulu-ke Mandlovu. Sike sithathe-ke ubaba uKilton Moyo. Nxa uthi umuntu esithi Mandlovu ngiyakuthanda uyabe sijoni vele baba Moyo?
Imvelo le ukuthi abantu vele ubuntu yokuthi abantu bathandane. So nxa esithi Mandlovu ngiyakuthanda uyabe sitsho ukuthi Mandlovu sengikhethe wena phakathi kwabo bonke laba abaningi ukuthi siphile ndawonye.
Kodwa ngabe kuliqiniso kumbe umuntu uyabe zikhulumela nje?
Uyabona-ke emhlabeni ukuthi sesilulazise ukuthandana. kula banye abangabe besithi ngiyakuthanda esithi ukuthi ufuna ukulala lawe ngoba abantu abaningi bayathatha isex bayenza ingani lithando.
Sesilobaba Obed Dube, ikunjalo
uthando ngathi mina into enye ongeke wayikwanisa engani njengenhliziyo yomuntu. Uthando into enjengomkhuhlane, uthando into ongakwazi kodwa uthando ezithandanini kuhle kuhle ngathi mina yinto enye engathi kangiyibonisisa ngibona ukuthi uthando yinto ekhona mina ephilayo. Uthando lunjengendlala ukuthi ungalamba uceda kulamba ungavela ucupha uginye udle nathi amanzi sekuphelile. Asonto ehlala ikhona engathi ngolimi lemzini into epermanent. Akunanto enjalo ethandweni.
Utsho ngani kona bodo?
Ngithi mina ngiyake ngibona abantwana abalabo abangelabo yise kuthiwa uyise wamyala kulesifungo sikanina kodwa watholakala unezithwele wathandana lomuntu wamthanda wambalekela. Leyo selungaphi uthando.
Lapho sizwe u-Obed Dube u-Kilton Moyo ingcwethi kwezokuthandana kwabantu lo nkosazana Musa wenkosi Ndlovu bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today esilethulela lona ebulenjini kukhasi le-Facebook ele-VOA Ndebele. Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yenguqu eCasalaga Premier Soccer League ithi kayizange ithole incwadi yokukhonona evela kuqembu leDynamos kumbe kuZimbabwe Football Association ngokuxotshwa komgadli weDynamos emdlalweni weHighlanders leDynamos ngesonto. IPSL ithi kasiqondanga isinqumo esithethwe yiZifa Referees Committee ibambisane lo Philip Chiyangwa umgcini sihlalo weZifa esokuthi ba umgadli uJoel Yupopa Ntopa kwakungamelanga aphiwe lokhu okuthiwa yired card. UYupopa wangqikila umvimbi weHighlanders uPeter Muduwa baze befuqane so kuzaphela umdlalo wabo. Unompembe uArnold Ncube wapha uYupopa i-red card. IPSL ithi isinqomo sikaNompembe kasesulwa kungalandelwanga imithetho yomdlalo wenguqu. Ithi konke lokhu akuzange kulandelwe ngemfanelo ngoChiyangwa labanye bakhe. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loChiyangwa.
Kuwoza Friday ngolwesihlanu sihamba loStangolo noNgoma bephethe idlalade labo elitsha.
UStangolo noNgoma iqembu labantu ababili abenza umculo weAfrika ohlanganisa i-acoustic guitar le-instrument yethu yase-Afrika imbira.
UStangolo noNgoma kuWoza Friday ngolwesihlanu ungakhuthwa.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza sise Voice of America ese Washington.
Wela pumilanga yeyi la pumilanga la kwela la sela yoshona nilindeni 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 wela pumilanga matuti wela pumilanga la pumilanga la pumilanga yeyi la pumilanga la kwela la sela yoshona nilindeni 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 ngituzobuya
we
bentuzobuya mina
bentuzobuya mina bentuzobuya bentuzobuya mina bentuzobuya bentuzobuya mina bentuzobuya.
Ukukhanya kwezwe ngilinde umalandela sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isungula uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo kusasa. Izakhamizi zeGwanda zisola ikhansili yaleli dolobho ngokufaka imitshina yamanzi ezindlini ama-prepaid meters ingazange ikhulumisane lazo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.